mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 25 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi umwe mukuru wevechidiki muzanu pf anoti sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinofanirwa kuongororwa mushure mekushora kwaro zvakanyanya vamutori Ncube sangano rinomirira vagari vemuharare rinoyambira kanzuro pamusoro pekukwidza kwayaita mitero yegore ra2020 semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nezuro studio 7 yakakuunzirai mashoko esangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ekuti sangano iri rinoti ratangidza kuratidzira richikurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabise pachigaro gurukota rinoona nezvemari vamutori Ncube vachitaura kuti mabatiro avanoita bazi rinoona nezvemari nokushandisa kwavo mari yemabond zvakafanana nemunhu ari kubira vanhu zvavanofanirwa kuve vachiwana takaedza kubata vamutori Ncube tikatadza asi nhasi umwe mukuru wevechidiki muzanu pf vaalex gakanje vati atus haina wainomiririra vachiti atus ibazi rerimwe bato rezvematongerwo enyika vagakanje vati sangano reatus rinofanirwa kuongororwa vanhu vasati vambotaura nezvavamutori Ncube
mwana wamai chekutanga ndee ndichida kuti titarise kuti iro bandiko reAmalgamated Rural Teachers Union Association of Zimbabwe rinomboita nezvii kana vachiti vanomirira varayiridzi vanombori nemembership yevarayiridzi vangani unoziva kuti maorganization aya zvandinokurudzira imi vatori venhau vedu vakanaka kudai dai muchitanga mavhunza kuti imi veAmalgamated munomirira maticha database renyu rimbori nematicha mangani anosubscribe kwamuri because aya maextension yemapolitical parties chinangwa chavo ndechekuplanda seed of hatred muvanhu nekuda kucontrola politics vachihida behind banner rekuti tiri kumirira maticha so to start with iyi haisi organization inomirira maticers iorganization yepolitics inoita advance nyaya dzeregime change agenda inoita advance agenda yemdc however kana vachiti muturi ngaabviswe ndizvo zvandiri kuti vanhu ava havasi kumirira zvido zvevazhinji because muturi haasi minister weeducation kana vaine zvichemo zvinotakurwa zvoenda kuministry of education ende nguva yacho yavari kureisa mastupid concern inguva iri kutambudzika pasi rese imimi chai hamusi kushandira muofisi munhu wese haasi kushandira muofisi because of coronavirus panguva yekuti timboisa focus vameke shure kuti varayiridzi vavo membership yavo yaita safe ivo vaita safe muturi wacho aita safe even president aita safe even chamisa aita safe vaakuswerouda kutangidzana nenyaya dzekuti nhingi ngaasiye basa nhingi ngaende kwakati chii chavamboachivha veAmalgamated kusvika zuva rinonzi nhasi vanombori nemembership ipi saka haugone kuti titi muturi ngaabviswe because mabhondi noti haasi kubatsira zviri kutaurwa nani akamirirani
Amalgamated Rural Teachers Union isangano rinomirira varayiridzi rine nhengo dzinopfuura zviuru makumi matatu saka hamuoni sekuti vane mvumo yokutaura vakamirira nhengo dzavo here
ini ndinokwanisa kuronga tiri kuno kuzimbabwe ngavambouya nedatabase apa voratidza maticers avo voratidza membership iri kusubscribe nematichers avo kuti iri kuenda kuti tisati taaudita mutuli ngatimboaudite vanhu veAmalgamated inini I bet it my last cent I can finance auditing yemabhuku eAmalgamated Rural Teachers Union totanga taestablisha kuti ivo vambori vanhu vakaita sei tikaona vakachena vanenge vaine kodzero yekunanga vamwe vanhu but as it stands right now zvandiri kukudzai kuti ipolitics dziri kuitika hazvinenge nekumirira vadzidzisi izvi ngatimbotangei taongorora ivo kuti vari kumboitirei vadzidzisi kana taona pasinozvakuti tatobvisa executive yavo tisati tabata mutuli
Mukuru wevechidiki mubatore ZANU PF wa Alex Gakanje wari parunare ku Harare ne Studio 7. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoyambira kanzuri yeguta reHarare kuti isharasikirwa nemari zhinji sezvo vagari vasingakwanisi kubhadhara mitero mitsva yegore ra2020. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti kanzuri yeHarare yakakwidza mitero zvakanyanya izvo zvichakonzera kuti vagari vatadze kubhadhara.
Isu sesangano reHarare Residence Trust tiri kuona kuti guta reHarare rakabudisa mitero mitsva inoratidza kuti wakakwidza mitero nemari dzakati wandei dzinoda kubhadharwa pamwedzi. Chikuru chatiri kuona pamusoro pemitero mitsva iyi ngechekuti City of Harare icharasikirwa nemari zhinji iyo wanga wachigona kuwana asi wasingazogoni kuti warambe wachiwana ngekuti wagari vazhinji kunyangwe hazvo mari dziri kutaurwa neguta reHarare dziri mari dzakashandiswa yatingati parallel market rate. Wagari vazhinji mumabasa nekwavanowana mari hawasi kuiwana iri paparallel market, itori pasi peinterbank rate, zvinoreva kuti mari dzinowanikwa paimba yega yega imari dzakaderera zvikuru zvekuti tikatarisa mitero yataurwa iyi wagari vazhinji wachakundikana kunge vachibhadhara mari zvizere. Uzvichaita kuti wagari waremerwe waite zvikwereti zvakawanda kuguta reHarare. Kana zvikwereti zvawanda, vanhu vanosvika pakutanga kubvunzurudza kuti tinobhadharirei, zvichaita kuti kanzuru irambe ichirasikirwa nemari.
Vashumba, chamunoda kuona chichiitwa nenyaya iyi chii?
Zvainge zvakanaka dai kanzuru yaiedza kutarisisa nzira dzainoita kuti iwandudze mari dzavanowana pamwedzi kubva kuwagari. Zvakafanana nekusaedzera washandi huwandu hwewashandi muguta, nekuti pari zvino kanzuru yakaedzera washandi wayo, zvichireva kuti huwandu hwewashandi hwave kuzotora mari zhinji. Ishoma yacho inenge yawanikwa kubva kuwagari yave kungoenda mukubhadharwa kwevashandi, uye bhajeti ravari kuchimbidza vachiti ndio ravakuda kuti rigobhadharwe. Pfungwa zhinji dzakabva kuwashandi nemakanselers vari wega. Izvi zvave kuratidza kuti pave nemukaha mukuru pakati pevanofanirwa kumiririra wagari neavo vanofanirwa kunge vachiimplementa zvisungo zvemakanselers. Izvi zvinoita kuti bhajeti tiritarise sebhajeti rakaumbwa nevashandi vari kutsvaga havo kuwanda kwemari inopinda muhomwe dzavo, ngekuti vanoziva kuti wagari vakatadza kubhadhara pamwedzi wega wega ivo vanenge vachingotambira. Zvinoita kuti kanzuru iwe inongotarisa magariro nemararamiro ewashandi wavo.
Ko makanzelers munombotaura navo here? Makavati chinyi imimi?
Makanzelers arege zvakare tsika yekuramba vachienda kumaworkshops kunze kweguta. Izvi zvinoita kuti kunyangwe nemari shoma inowanikwa kukanzuru iperere mumaworkshops nemihoro yevashandi, pasina kutakurwa kwemarara, pasina kuwandudzwa kuwanikwa kwemvura, pasina kuwandudzwa nyaya yemagetsi anoiswa mukati medzimba dzevanhu, street lighting nematower lights, migwagwa yemuguta reHarare yakafa. Saka kuwandudzwa kwemarets kunoderedza uwandu wemari unogona kuwanikwa nekanzuru nekuti upenyu wewanhu hauna kushanduka. Iwo wari kushandura ne wachishandisa red isiri yehurumende.
Va Precious Shumba vari parunare kuHarare ne Studio 7. Kanzuru yegutare Harare nezuro yakazivisa kuti vese vanorarama nekutengesa vari kushandira munzvimbo dzisina kutarwa vabve munzvimbo idzi nekukasika sehurongwa hwekuderedza kusangana kwevanhu munguva ino yokurwisana nekupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Gwaro rakabudiswa nekanzuru iyi rinoti mapurisa ekanzuru achange achiona kuti mutemo uyu wateverwa here achibatsirana nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Kanzuru yeHarare inoti kune avo vanoshandira mumisika nemahome industry iri kurovana masoro nehurumende kuti zvivharwe kutanga musi wa 28 mwedzi uno. Ichiti kana pakave nokuwirirana vese vari kushandira munzvimbo idzi vanofanira kunge vapeta mabasa avo panopera zuva musi wa 27 kurume. Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamiro Wadzai vanoti sangano ravo richatambira kuri dziro yekanzuru iyi. Asi vaWadzai vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hurumende inofanirwa kuisa urongwa hwekubatsira vanotambura munguva iyo vanenge vasingakwanisi kushanda.
Tawana mashoko ekusito farare tinotarisira kuti pamwe chinenge tichiwana mashoko akafanana unayo wakubva kune mamwe maguta ekuti pane kurudziro yekuti mamembers edu mavenda mainformal traders ambosuduruka mutaundi. Chinangwa chiri chokuda kubatsira kugadzira situation iripo. Ndofunga munotondera kuti isusu seviset tiripo pakukurudzirana kuita zvinhu zvinochengetedza upenyu. Tiri kuda kuchengetedza upenyu, tiri kuda kushanda nemaauthorities kuti tiwane masolutions kudambudziko ratikatarisana naro. Asi tichizivazve futi kuti ndo pane raramo yevana vazhinji vemunyika ino yeZimbabwe. Munhu wese angovavhenda. Ndofunga kana mukatarisa response kana kuti danho rakatorwa neutungamiri wekusouth Africa raiva rokuti tiri kuita lockdown, tiri kuti vanhu tibogarai mudzimba, asi pane zvikwanisiro zviri kuitwa nehurumende kumeka shuwa kuti vanhu havarasikirwi nechikafu, havarasikirwi neraramo, nokuti tinozviziva kuti mavhenda ari kurarama kuburikidza nokutengesa everyday. Ndo pane upenyu hwavo, ndokuti pavari vakwanisi kuisa sadza patebo. Asizve futi tinechida kumeka shuwa kuti utano hwevanhu husapinda panjodzi. Saka isusu teboka tinoti tinokurudzira mamembers edu kuti varespekte kana kuti vateerere nekuitaurwa nemaauthorities avo munzvimbo dzavanoshandira, nokuti ndinoziva kuti hasizve muHarare chete, zvezvenyika yose. Asi pakarepo tichikurudzira hurumende yedu central government kuti ichidzika pazasi ibatsire makanzuru kusumudzira upenyu hweavo vanenge vabuda mumastriti.
Imi mune dzidziso here yamuri kupawo kunhengo dzenyu pamusoro peurongwa ihwohwo hwakanangana nekushambidzika kwenzvimbo dzamunoshandira uye nenyaya yekuti munge muchibva mumigwagwa iyi?
Seboka revisit ndinofunga munotondera kuti takaparura chirongwa chatiri kufamba nacho chinotipa gwara rokutoresponda sei sevanhu vari informal economy kudambudziko rakatarisana nepasi rese recovid. Takazama netiri kuramba tichizama kumeka shuwa kuti mamembers edu anowana information maererano nedenda iro ratakatarisana naro. Zvinhu zvatiri kuita every day kuburikidza nemafoni edu atiri kushandisa, kuburikidza neutungamiri wedu wevhiseti huru makona ese mana enyika, chirongwa chatokuenda nacho kusvika taona kuti tabatsiridza kugadziriswa kwedambudziko irori.
Pane vati vabviswa hero mumigwagwa kana kuvhiringidzwa mashandiro avo kubva pabuditswa tsamba iyi nekanzuro?
Pari zvino tingapupura nhema tikati pane vataona vachivhiringidzwa. Kusvika panguva dzandiri kutaura nemi izvezvano hapana munhu watati aona avhiringidzwa, but tawana tsamba idzi kuburikidza neivava vekusito Farare vatinobata navo vanotipawo information inenge yakakusha seiyoyi kuti pane vanzi vamhanyiswa hasvazvo vasvika kwatiri. Seboka.
Mukuru wesangano revhaiset vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi, mutauriri werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa, Revenders Union of Zimbabwe, va Emmanuel Kwamira, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ranga risati ranzwa nezvedano rekanzuru iri, asi vanoti dano iri richaomesera vanhu vakawanda. Tata dzakubata munyori wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe divi rekanzuru yavo.
Zvinoshamisa zikuru zvava kuti vatauri zvakaita seizvozvo vasina kuudza vanhu, vasina kuudza isisi maorganization acho kuti tizive zvakamira sei, uyezve vanhu vanofanira kuti vazive vaisana kugadzirira nedanho rekuti vakwanisa kuti vararame. MuZimbabwe vanhu vari kurarama nenyaya yekuti kana vakahodha chinhu vaotengesa, vabva kutengesa vodya profiti yacho. Vose vakati vangoti vogara kumba nemari dzacho, vanhu vese vanozviviswa pakutambura pausura pakunonga sose nemuromo, nekuti nyika ino haina chibatsiro chainopa kuvanhu. Havana zvavanokwanisa kusimudzira kana kumbobatsira nechimwe chinhu chidikidiki chekuti vanhu vararame nacho. Saka zvinotove zvinotorwadza kuti uuraya vanhu kabisira, nekuti vanhu vari murodhi ivavo vari kutengesa ndo vanhu vari kutokwanisa kuti vararamise mhuri yavo. Izvozvo zvakavaomera kuti vana vavanyore kuchikoro mafom 4 chaiwo vaishayiwa mari chaiyo chaiyo, nekuda kuti vomboti vanonzi bhadharai $15 per subject, nevozonzi moda kutopa ma$80 vanoiwana kupi vakaramba vakagara kumba iro due date rari muna April, vanhu vachida kuti vashande kuti vawane mari. Kana usina kutotengesa chinhu haurarami. Saka manje zvinotoendedza zvikuru sei kuti utaure nezvakaita saizvozvo. Hapana zvinokwanisa kudzivirira zvakaita saizvozvo, sezvo iyo polisi yayo ichisunga vanhu yovasa mumarori voenda vorisa vori pamasels, ivo vosangasa vanhu vakasiyanasiyana. Naiyo polisi iri kutokonzera kuparara kwechirwere ichocho checovid-19. Saka polisi ikamira kusunga vanhu, vanhu vanogona kuita zvinhu zvavo vachilimita zvinhu zvavosvika zvanaka.
Mutauriri wesangano reVendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mujedi News rine nyaya yekushaya kwaZororo Makamba, uyo anonzi akashaya mushure mokurwara nechirwere checovid-19. Bepanhau iri rinoti kushaya kwaZororo Makamba kwabudisa pachena kuti Zimbabwe haikwanisi kuchengetedza nokurapa vanhu vane chirwere ichi. MuNewsday mune nyaya inoti hurumende yazivisa kuti Zororo Makamba akachengetwa nenzira inofanirwa kuchengeterwa panochengetwa munhu anenge afa nechirwere chinotapuriranwa. MuNewsday mekare, mabishop eCatholic Church azivisa kuti vambomisa kusangana kwevatendi vavo kana kuti misa, kuitira kuti vanhu vakwanise kuchengetedza utano uye kuti vasakonzera kupararira kwechirwere checovid-19. MuHerald, hurumende inoti misika yemirivo kupedza namo neimwe inoshandiswa zvikuru nevanhu inogona kuvharwa chero musi senzira yekudzikisa kuparadzirwa kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiniko wanhu wa Studio 7, ndiri kufarawo kutaura pachirongwa chino kana kuti paplatifomu ino. Ndinonzi Grace Gutukunuhwa Bulawayo, Country Park, Zimbabwe. Ndiri kungunzwa kuda kuti nditaure mashoko, dai mashoko angu asvikawo kuna purezidendi weSouth Africa Ramaphosa. Ndiri kuti vamava Ramaphosa, hold on. Ndiri kukupai rukudzo nekudada nemi nekubata kushingirira kwamuri kuita muSouth Africa nenhamba yevanhu vakawanda vabatwa necorona. Odoni mstira maposa, rambai makadero, muri kuzama. Ndiri kunzwa kuti kwabatwa vanhu vakawanda, asi sofa hapana watanzwa kuti wafa. Meaning pamaitaura muchidaidzira kuSouth Africa kuti we are prepared for the disease. Shuwa mama kagadzirira. Makabata upenyu hwedu, vara maposa kuSouth Africa. Kune hama dzedu, kune vana vedu, vamuri kuchengeta ikoko vara maposa. So tokupaisa ndodzenyu vara maposa tino we are behind it tiri mashure menyu tiri kukusupporta tiri kunamatira isi kune sikati kuti don't lose musaruza hope mwari ngakupei simba rekuramba makabatirira ipapo hold on rambai makabata kusave upenyu wevanhu vemusouth africa isu mazimbabwe ndozoti takazara musouth africa saka tichikuona evara maposa muri president wedu nekuti ndokwatinowana chikafu ndokwatiri kuraramira mazuva ano tototevedzerawo zvamuri kuita kusouth africa kuti vanhu vagarai mudzimba takutogarawo mudzimba wamazava ramaposa hold on my president tinokusalutai vara maposa rambai makadaro pashaikwe kana umwe angafa dai mwari akunyanya akupai upenyu hwakawanda nekusimbisai tiri kuzwa kufara nezvamuri kuita vara maposa keep on holding on don't lose hope fight keep rambai muchirwa keep on fighting this disease ndinokupai rukudzo nerutendo amen
makadini washamarari westudio 7 ini zita ndoitwa Mairo Stepu tiri pakimbala apo pasouth africa izva pajoza paoma paoma izvezvi ngecoronavirus dai mwaendesawo audio yangu pakuitwa shutdown pano pajoza meno ticharararama sei coronavirus ichatotura ngenzara hatichatozivi nekwekutizira izvezvi
makasimba iri pastudio 7 yemukoma Blessing Zulu tanonoka hwande jonga kandimira mavhira sei tanganyaure mutungamiri ngomo tandikiri mutlanga ndinokumbira kuti muzvichengete zvakanaka hama dzangu nekuti ndokugere chirwere uku uyezve kana muchinge maparara takutochema nekuti nhau dzechokwadi hakuna futi kumwe kwetinodzionera kunze kweikoko kuamerica kuwashington dc ndiine urombo nevanhu vemuchipinge necheche zvakunodai kuchemiwa neharare kuzoti isu kuchipinge uku hatinopera nekuti hatimboonekwiba nehurumende iye inotomhanyidzana nekutotenga motikari dzakanaka saka ndinototi pamberi noutsanana tinotenda nehurumende yedu yadai kuvhara zvikoro because vana vedu vaizopera kufa
mangwana akanaka mukoma jonga pastudio 7 ipapo vashamari vemeso studio 7 iri kuno kusouth africa ii zvakaoma kuno kusouth africa kuna kutatofambiki kusouth africa kuna kutafambiki tozivimesofanga kavharirwa mumba nipresident ramaposa ndotokashamadzoni kunyika yedu yekuzimbabwe uko kunonzi yekudzivirira coronavirus zviri kudhuriswa unongofunga kuti muzimbabwe muna president kana kuti mutona president wepapa pano zvitonesa president uyu vanoziva munangagwa vakorera basa ngavasiye zvavari kuita zvekutonga ngavatonge kumba kwavo kwete kutonga vanhu ngavasiye president inosichamisa vatonge nyika i weitonzwa nemanzwa anotaura president chamisa noziva kuti avari kutotaura ndi president uri kutaura kwete vamunangagwa zvavanotaura handi president wekumba kwavo kwete kutungamirira vanhu nyika iende kumberi zvakaoma zvakaoma kasava tita business nezvi zvokudzivirira coronavirus kasava tokaona hurumende vadzichitotengesazvi enda kuta nyika yedu pakatoipa mushamarari pakaipa ndinokumbirawo voisi yangu yo muishamaropa muishambidziro pana pastudio 7 ipapo apo ngotii kare tiitaura but hamuipinduri tataa kutoneta hesho
hello kustudio 7 indiri pagutu kumasvingo ndoda kubvunzawo kuti nhau yemalemon yatangonzwa kuti anokwanisa kudzivirira chirwere checovid-19 ichokwadi here toramba timashandisa here kana kuti haana chanoshanda
idzo
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe change chichidzidza muno muAmerica kuAndrews University kuMichigan, muzvare Melissa Jacqueline Mukuturi. Vanonzi vakashaya mari mwezuro mushure mokubatira chirwere checoronavirus. Muzvare Mukutiri vange vane makore gumi nemapfumbamwe. Hadzvanzi yavo vatafadzwa mandaza vari kuZimbabwe vanoti mhuri yavo yarasikirwa nemwanasikana akanga achifarira zvedzidzo. Marvelous Mushlanganya uye weStudio 7 abata vatakudzwa mandaza kuti tinzwe zvizhinji.
Hama yangu anonzi Melissa, she's my cousin's sister. Akangotanga kungokosora, akatanga kungopera simba and she was admitted. So akangotanga ari muclassroom achitodzidza. Then haana kuzomboita nguva terekitereka akabva ashaika.
Zviri kunzi akashaika nei uye anga ari kupi?
So far zviri kunzi akashaika nemhingirikeni necorona. It's confirmed. Saka akanga ari muhospital Berrien kuMichigan.
Vanga vaine zvimwe zvirwere zvavanga vainazvo here pavanga vasati vabatwa nechirwere chamataura ichi?
Anga ine asthma.
Iko kwavanga vari kudzidza uku mungazivire kuti pane vamwe vakabatwawo here necoronavirus?
Ndakanzwa sekudaro.
Zvamira zvakadai, imi sehama muri kuzvitambira sei uyezve mungati muzvare vanga vari kuite chii kuchikoro?
Muzvare vakanga vachiita programu yavo yebiology. Vakanga vachangoti tangei zvavo. Zvinhu zvakaoma chaizvo kuzvitambira, hazvitambiriki. Hazvi kunyatsotambirika zvakanaka, hazvi kunyatsoita zvakanaka.
Tipeiwo nhoroondo yekuti vakasvika iko kuno kuAmerica rini uyezve kuti vari kuno kuAmerica vari kutambira sei mashoko aya. Vakashaya rini?
KuAmerica vakaenda ikoko 5 years ago. Vanga vachidzidza zvavo ikoko, vanga vatosetled zvakanakisisa. Then variko ikoko zvinhu zvakatooma chaizvo chaizvo zvekutoti ndosaka vatokundikana kutaura neni, vanditi nditaure neni. Hazvina kutombovamirira zvakanaka.
Vanga vane makore mangani muzvare uyezve mhuri yavo yanga yakakura sei?
Ivo vakanga vaine 19. Rinori ndiro gore ravaitena 20, yaifanira kunge achitena 20 gore rinori. Saka mhuri yavo baba vakafa, baba vakashaya, makore akati kuti adarika. Saka izvozvo vanga vachigara naamai, then a big brother and a little sister.
Mungazive here kuti urongwa hwekuradzikwa kwavo hwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hapana urongwa hwanga hwati hwabuda because they are yet to decide kuti vachaita zvekumuradzika here or vachaita zvekupisa chaizvo chaizvo. Then kana kuri kuradzika pane imwe nyaya futi yekuti vacharadzikira ikoko here or they'll repatriate the body yoenda kunoradzikirwa kuZimbabwe.
Hazvanzi yemufi vatakudzwa mandaza vachitaura vari kudomboshava kuZimbabwe naMarvelous Mushlanganya huye weStudio 7. Kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Mukanya Thomas Mapfumo chauya chauya. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Umwe mukuru wevechidiki muZANU PF anoti sangano reAdhuz rinofanirwa kuongororwa mushure mekushura kwaro zvakanyanya vaMuturi Ncube. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rinoyambira kanzuru pamusoro pekukwidza kwayaita mitero yegore ra2020. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zekari manerua nasi apo tichukupai zimwe na uu. Ini, ndini tanono kawande, ndini Washington DC, ndi chiti Moswera Zakanaka.
Soko izika atisenda.